mangwanani akanaka vateredi tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 zita 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349 vadouglas monzora vanosarudzwa kutungamira bato remdct mapazi mazhinji ehurumende yeamerica anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana mutungamiri weamerica vadonald trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349 zvichitevera kuzivikanwa nezuro kwekufa kwevanhu vasere muharare vanhu zana negumi nevana 114 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi mashanu nevashanu 155 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vafa nechirwere ichi ichiteverwa nemanicaland ine vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine makumi manomwe nevanomwe 13,077 vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevatatu 10,593 kongiresi yemdct yakanga yakatarisirwa kwenguva refu yakaitwa nezuro muharare asi yakapedzisira pamukabongozozo rakaona amai tokozani kupe vachirohwa nekubudiswa munzvimbo yaitirwa kongiresi iyi vamwe vakanga vachikwikwidzira kutungamira bato iri vaelias mudzuri navamodern komichi vakabudawo mumusangano uyu zvechimbi chimbi mushure mokubudiswa mumusangano uyu vasingade amai kupe vakataura nevatori venhau vachiti vambomisa basa munyori webato iri vadouglas monzora avo vakange vachikwekwidzawo kuve mutungamiri webato vamonzora vakaudza vatori venhau kuti amai kupe havana simba rekuvamisa kana kuvadzinga mubato vanoongorora zvematongero enyika vari joyce ngwenya vaudza studio 7 kuti zvakaitika pakongiresi yemdct hazvivashamisi vachiti bato iri raienda sei kukongiresi mazita evavhoti asina kugadziriswa pachena tichienda pamhepo tatadza kubata vanonzi vakafanobata chigaro chemutauriri wemdct vatapiwa mashakada
tinoziva kuti voter fraud chinhu chakakosha pakusarudzana nhengo dzepati saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya yevoter fraud asi pakagara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburiswa muakaunti navamonzora mabasa achishayikwa madziri mabasi chisipo saka vakazongo kutozobatsirwa kwavaikaitwa nezanu pf zvakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka pabongozozo riri kuitika mumdct rinoratidza kuti yagara isiri pati hapana zvinhu zvemdc zvingaitika kunzi kwemumdc alliance saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvinangovhiringa mdc alliance zvakubuda pachena nokuti kana mchitia za kugazira voters roll imemuri muri party yakarongeka zinora za kuti ama gara mza amsiri party pane zinango za mnazo saka zini samisi tanuka kuti panga pane bongo sozo nesho kweja sina kumira mshu
asio amai kupe wano ti wano ramba kutubara kushandiswa ne ZANU-PF kana kutubano basiru wane ZANU-PF
Poi wakakana basinga basi kwenye ZANU-PF kutete pasina umboi kwa ni ZANU-PF ndo pasatiwa mari baga kwa ni ZANU-PF yanzi yaga sakatika vangu baisipangu wati vangu wachita ukura wano wawu baga basi kwa ni ZANU-PF kwa ZANU-PF iko zinu voters roll yaka itimanya mabiri nirongu wako zikia dia itwa ni ZANU-PF zaito zatu budifia saka na wachiti wabasi kwa ZANU-PF kose wako kutaza kana wachiti wako kustimuza legacy ya Morgan Tsvangirai epana ulu congress ya Morgan Tsvangirai yakatadza unge vainesa na kuma by election nema provincial elections zvakara zviriko asi congress ya chayo from the people's congress zina chinati hapana chinhu chakambotadzika saka kuzoradza kuti structural defect yacho irimo mcct inoratidza kuti its a fallacy haisi party chayo chayo asi tanonuka sandaenda ngumberi kuti kurohwa kwaita mai kuti hazvina kunaka vakomana tabuda mufikire jeda defendants reactivism madzimai harohwi hazvina kunaka
aiwa izvi zvinonzvuka hatitarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuvanhu vanoda kuti bato ravo ritungamirire nyika izvo hazvisi zvinhu zvatambira chimwe chandanichida kubvunza ndechekuti mai kupe vanonzi vadzinga vamunzora mubato vanokwanisa kuda here chii chichaitika apa
aiwa vakwanisi kuvadzinga nokuti panguva yamunoenda kucongress matoa mapresidential candidates nese saka hazvigone kuti outside extraordinary outside NEC meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president so kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana chepini nicho kuti iwo vanga vari mai kupe vanga vari acting president saka havanga shandisi presidential power kudzinga dine vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari vaide vakatoreiza iri politics vasati vaenda kucongress chireswa munhiki mustanding committee saka zvavaita hazvina value kumutemo havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma 2014 structures saka apo havazvikwanisi
saka sekuona kwenyu imimi munoona chii chaitika mubato iri
raiti chaitika ndezvekuti hakuna congress inoitwa kairi inenge isisiri congress ya saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved vamwe vanga vachitiwo mai kupe vanga vachita kuti isabudirira nokuti vanga vachita kuti varivhete status quo but iko zvino tinangoti hamusisina muleadership mcct vanogona kutogara pasi poest voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting but sekuona kwangu ini ndongazvatotadzika asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nemavoters rolls manew one
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 Voice of America inoti pakazopera kuverengwa mavhoti vaDouglas Monzora vakakunda nemavhoti mazana masere nemakumi masere nemana 884 amai Thokozani Kupe vakawana mavhoti zana rine gumi nemasere 118 vaElias Mudzuri vakawana mavhoti gumi nemana 14 kwozouya vaMorgan Komichi vakawana mavhoti mapfumbamwe 9 bazi rinoona mamiriro ekunze reDepartment of Meteorological Services rinoti riri kuona kusagadzikana kwekunze munzvimbo yeChipinge richiti zvariri kuona zvinoenderana nemadutu mupengo dutu mupengo Charlene rinonzi riri kumbika mugungwa reIndian Ocean zvichinzi rinogona kusvika muZimbabwe mumazuva mashomanana vachirangarira zvakaitika munzvimbo yavo pakavya dutu mupengo idai muna 2019 sangano re platform for youth and community development trust nemamwe masangano akazvimirira ega vakagara pasi vakasarudza nzvimbo dzinoita 60 muchipinge dzekuti vanhu vakwanise kuzotizira kana kuti mupengo rasvika mukuru wesangano iri vaclaris maduku vaudza studio 7 kuti chimwe chinhu chikuru chavari kuedza kugadzirisa ndechekuti vanhu vagare vaine ruzivo nguva dzose pamusoro pezviri kuitika nedutu mupengo iri kuitira kuti zvizovanyore kuvabatsira kuti vabve munzira yedutu mupengo chalen
mukoma tanonoka zviri kuitika ndezvekuti isu sesangano reve platform for youth and community development takabatira pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira ega mukomiti iri kutungamirirwa naDDC vaWilliam Mashaba kuchipinge pari zvino tanzwa kuti kushange kuine dutu mupengo nekuziva isusu kuti madisasters erudzurwu anosvisa pakurasikirwa kwevanhu upenyu uye destruction yedzimba nezvakawanda zvinokwanisa kuita zvinopedza upenyu hwevanhu pakaita kugara pasi ndokubva muchipinge masarudzwa nzvimbo dzinosvika 60 dzinenge dzichibatsira kuti tikwanise kuwana nzvimbo dzokuti kana dutu mupengo rasvika vanhu vazoona kwekutizira ndochekutanga chakaitika ichocho then chimwe chekuti tava kubatsira navo kuti vanhu vange vaine information yakakwana pakutsanangura kwazviri kuitwa nevana mazvikokota vanenge vachitaura kuti pane dutu riri kubva kuindian ocean saka parinenge richiuya velocity yaro kana kuti uremu hwaro hunenge huchitsanangudzwa pano nepapo saka sechingobatsira kuti zvatinenge tawana tinenge tichifambisa mashoko acho saka ndiri kuona sekuti hari zvino tiri pamusoro nyaya yacho tinofungidza kuti tinokwanisa kubudirira kuti vanhu vange vane information yakakwana ndezvatiri kuita pari zvino
ivo vanhu munharaunda yenyu vari kutii vari kufungei pamusoro pedutu mupengo riri kuuya iri kana vakatarisa zvakamboitika pane zvavari kutaura here vanhu pane zvavari kuitawo here pachavo
veruzhinji vatopererwa vasi kuziva kuti voita sei nekuti pakauya cyclone idai yakaparadza zvakanyanya saka vazhinji havasi kufungidzira kuti hurumende ine mukana wakanyatsokwana wekugadzirira sekuti last time pazvakanga zvaitika panga paita zvekurudziro yakada kufanana neiri kuitika yekuti kutange kuine cyclone idai hurumende vanhu vachingonzi vachazobviswa kwavanogara vanhu vachinzi kana vari vanhu vari kugara kumakomo ngavabve imo vachinga vanhu vainzi vanga vabve kunharaunda dzakadzikira vachienda kumakomo asi pakazouya cyclone idai yakanyanya kukwadza mumaareas iwayo anganzi vanhu vaende saka pangori nekafungidziro kuti pamwe unyanji hwatiri kuwana hunonyatsozara saka ndingati kune vakadaro vasinganyatsogutsikana nemashoko atiri kuwana asi tiri kuedzawo kuti vanhu vange vachitora nyaya iyi serious zvekuti vazive kuti madisasters erudzurwu anokwanisa kukanganisa saka tiri kumhanya zvakanyanya kuti mashoko anga achinyatsa kusvika kuvanhu kuti vanhu vatambirenyi izvi seriously sekuti pari zvino mvura yakutonaya takaita christmas mumvura zvinoratidza kuti tingangosvika musi wa30 uyu dutu mupengo iri rikaya zvine simba saka tiri kuedza kuti vanhu vatambire mashoko edutu mupengo iyi zvakasimba kupfuura zvavari kuita pari zvino machechi mazhinji anga achiitawo munamato vachinamatira kuti kusimba kana kuti iyo cyclone shalani inge yakadzikirawo kana kuti ibve yatadza kana kuzoita strike nekukonzeresa dambudziko rakafanira rakakonzerwa necyclone idai
avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth and community development trust vaclaris maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vana mukoma matanono kwa wandene wa mwose kutidio 7 indi dango taura angu pa msorope extraordinary congress ya MTCT iyo kuti extraordinary congress iyo haifi haka ikuwa kushika 2023 chinangwa shiripo ndiyo kuti ZANPF ili kungo zwa uzazo pita rambaya mshiko zwaradai rambaya mshiko zwaradai rambaya mshiko zwaradai kushika tashuka kuma election ZANPF apa MTCT ikuwa mkano kuti irambe chingo zinga ma kanzeras edu ni ma member of parliament edu MTC alliance in parliament tukona yu enele ZANPF na MTCT za mruguita dini Jeff ndi kuna kuma papa
pa studio 7 pa studio 7 maswira si injinu njuo costa Ephraim Rugadza pa Pretoria apu zinoda kutenda vone kukwazisa hama dzangu dzose dzemu Zimbabwe Semiri kwa Rugadza pavandanga pu kuti muri sei nayo Christmas nevese vanondiziva kubva kwamurewa kwa Jacob kwamurewa kwandakakurira kundoti munofara here vazukuru vana vatete pamudzingwa uku
Studio 7 Magadi standard wa DJ latest ndinoshuvirawo vanhu vese Christmas yakanaka pamwe chete ne New Year ndinoshuvira pamigogo kuti vanofamba zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya muzimotokari ndinoshuvira mwana wese weZimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zvisendinoita dzijeleti
Egeo nditauri kunana kupe na mondzura na komichi na mzuri apo. Zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ko ivo zvavari kurovana. Tachavo zvavari kurwa. Zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ike zvinezvi ivo vakurovana pachavo. Ndakuudzai kuti zvinhu zvamuri kuita izvi dzunga harishandi, dzunga hari bhadhari. Muchapera zvenyu kubhondora nekoko tinenge takangokuyeva izvedu unombaifunga kuti isusu vana veZimbabwe tiri kufara here nekutambura kwatiri kuita ikoko tichitambudzwa nevanhu vashoma imi musingadi kuti nyika iende kumberi ya vemanatsokurovana chaizvo kuti munatsokufunga pfungwa dzenyu dzitwasanuti hapana kana zvamuri kuita ndo anonzi mahumbwe ai mahumbwe zviri pachena kuti muri kushandiswa nezanupiyo kana kupe namonzora nakomichi namu iwe naiye mudzuri muri kushandiswa imimi nezanupiyo zvinozivikanwa nemunhu wese kuti mimi ndida kuramba mbichi MDC Alliance ndo yemirishonga MDC Alliance ndo yemirishonga zvino ipapa pamuri kurwa pachenyu MDC Alliance yako iripo handi muri kungozhakana pachenyu ipapo ya manakirwa ini ndiri kufara chaizvo ndiri kuseka zvitoramba itoseka chaiko zvinhu zvamaita nezvokupenga zvemahumbu
Makadini apo vanhu veStudio 7 nevanhu vemuZimbabwe hai nenda varya hangu Christmas zvakanaka inotarisira kuti 2021 isakagore rakanaka gore rokubatana pasina anosoropodza zvinotaura umwe pasina anosoropodza nyika zvitingaita kuti nyika yekubudirira iende mberi kubatana zvisinei kuti MDC kana kuti ZANUPF kana kuti bato ripi zvaro remuZimbabwe zvepolitiki ngatizozviona 2023 tisiye kopoza zvinonga zviita zveizama kugadziriswa ndofunga nomaonero angu
makadini apo vanhu veStudio 7 nevanhu vemuZimbabwe ina hangu ndiri kuno kacheche yakaraya Christmas zvakanaka ndinotarisira yangu ndirokuti 2021 uyo vanhu vabatane tivake nyika yedu tisiye zvekopoza zvinonga zviripo zvichigadziriswa kana kutukana kuti hondwe bato ripi hondwe bato ripi tose tiri maZimbabwe hakusi kuti munhu akaita opposition party kana kuti ruling party wamuforena tofanira kugadzisa nyika yedu nokubatana
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zvirikuitika. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi muvhuro kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari kumapazi ehurumende pamwe chete nokubatsira vanhu vari mudambudziko rakakonzerwa necoronavirus. Kana vaTrump vakasasaina bhiri iri, kuparadzirwa kwemushonga wenhomba kana kuti mavaccine kuchapinda mudambudziko rekuendeswa kuzvipatara kwayakamirirwa nevazhinji. Chimwe chezvikonzero vaTrump vasingadi kusaina bhiri iri ndechekuti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora pamunhu kwete mazana matanhatu pamunhu sezviri mubhiri iri. Nyanzvi mune zvevatongi venyika vapromise Sunday vanoti vaTrump vanongoda kuzoti ndivo vakaitira vanhu zvinhu zvakanaka kwete kuti vanoda kubatsira vanhu nemwoyo wose.
Chiruisa ndechekuti bhiri iri ibhiri rakawiriranwa lawmakers veMarepublicans nemaDemocrats pamwe wese pamwe chete runova rine mari iyo inokwana kuita iyo about $900 billion yavakawirirana kuti ikwanise kupiwa nehurumende. Mari iri kufanira kunge ichibatsira zvinhu zvakasiyana siyana kubvira kubatsira vanhu vari kushayiwa mabasa nenyaya yecovid zvichienderanawo nemari yekukwanisa kubatsira mabhizimusi ari kukanganiswa necovid nedzimwewo mari dziri imomo dzekuti vaccine dzaapprovwa idzi dzikwanise kudistributwa dzichisvika kune vanhu nedzimwewo mari dzakawanda wanda dzekubatsira vanhu vari kutadza kubhadhara rent mudzimba dzavanogara nekuda kwekuti vakamiswa mabasa necorona. Saka bhiri rii bhiri rakatarisirwa zvikuru kwazvo nemaziso matsvuku muno muAmerica. Asi chiri kuitika ndechekuti vaTrump mushure mekunge maDemocrats nemaRepublicans vawirirana mumaparamendi avo ekuno vaTrump vakabva vativo aiwa ina handisi kurisaina nekuti mari tumari kwamuda kupa vanhu tutumari tudoko fani nekuti dhiri range richiti ruda kupa vanhu yo $600 pane munhu woga woga. Asi vaTrump vari kuti aiwa kwidzai mari iyoyo isvike ku$2,000 pamunhu. Saka vari kutiwo kana izvozvo zvisina kuitwa havasi kuzobvuma kusaina bhiri iri.
Munoona kuti mune chokwadi here mune zvinotaugwa navaTrump?
Zvinotaugwa navaTrump izvi hatione paine chokwadi chichakanyanya nekuti mari dzavakataura idzi ndo mari dzakatenge dzatombotaurwa nemaDemocrats kudhara vachitingatipei vanhu mari dzazvinhu. MaDemocrats vaitoda kuti munhu woga woga atirwe $1,200 asi vaTrump pamwe chete nemaRepublicans vakange varamba izvozvo. Asi joko nouno vaTrump vaakutiwo aiwa che ndaakuda kuti tipe vanhu $2,000 nekuti nekungari yekungochete maDemocrats nemaRepublicans pamwe chete vawirirana. Asi ivo vanozviona kunge vanofanira varivo vanofanira kunge vari pamusoro penyaya dzose.
Munofunga kuti chikonzero chavari kuitira izvi chii?
Chikonzero chatinongoona apa chiri kuitirwa navaTrump iri rangova zvene iri rekuti vakaluza election. Saka vanonge vachida kuti vabude vazobude ivo musimba vachinzi ndo vakahwina. Saka vari kuona chiri icho chinhu chavachanziwo vakahwina icho chichi.
Kuramba kusaina bhiri iri hakuna zvakunokanganisa here vatsigiri vavo kana kuti vamwe vanenge vachidawo kutsvaka rutsigiro mumaelections?
Zvinotokanganisa zvikuru kwazvo zvekuti pari zvino maRepublicans vari kutoshayiwa kuti vodini nekuti kune mamwe maresi maviri asara kuna naGeorgia uko. Saka vari kuona kuti izvozvi zviri kutovakanganisa zvikuru kwazvo nekuti vanhu vose vakangotarisira panyaya iyo yebhiri iyori. Saka vaTrump vakakanganisa kudaiwo vanenge vatokanganisa pati zvekuti damage kuitika kupati nekuda kwe zvavari kuita izvi ichave damage yakakura zvikuru kwazvo.
Ko mukutambidzana maSimbabwe Hutongi kwakamira sei?
Kutambidzana kwemasimba kwehutongi pazvasvika apa pekuti Electoral College yaka konfirma va Biden kuti ndivo vachave mutungamiri. Hatina zvakawanda zvatinoona vachikwanisa kuita ivo vaTrump pache zvavo semunhu nje, asi tinoona kuti izvozvi zvinhu zvava kuita izvi ndiko kubhongodza muto kuseva kwavakaguta kwavava kutoitawo pabhiriyoriri, ndopavakuda kutovaratidzawo masimba avo ipapa. Asi chichaitika ndechekuti vaTrump vakaramba kusi vakatadza kusaina bhiri iri musi wa28 zvichakonzera kuti hurumende ivhagwe. Kana tichiti hurumende inovhagwa muno muAmerica, zvinoreva kuti madepartments ose nemagovernment agencies ose anowana mari kubva kufederal government kubvira musi wechipiri anenge asisina mari dzekushandisa. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotozvinotyisa zvikuru kwazvo zvokuti isarooneka muno muAmerica kuti purezidendi asvike pakuti anoti nyika ivhagwe kana kuti mabudgets ose avhagwe, nekuti mari kunenge kusina mari inenge yaapprovha muhurumende. Ipapo ndipo pane kugedageda kwemene kwatakatarisira mangwana kuti tione kuti pachapera zuva zvichange zvakamira papi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuSouth Carolina neStudio 7. Kambo Daisy kanobva kuna Andy Brown. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349 va Douglas Monzora vano sarudzwa kutungamira MDCT mapazi majinji ehurumende America anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana va Donald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.